Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro zvita 5/2022. Makaterera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kutongwa kwemumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare kwatanga muHarare nhasi. Mamwe masangano ozeya nyaya yegukura hundi nerunyararo kuBulawayo. ANC yoramba kutambira gwaro rekuti dare reparamende riferefete mutungamiri webato iri nemutungamiri wenyika Vasiru Ramaphosa. Tichakupai zviri kubuda kubva kuFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutongwa kwemumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare kwatanga muHarare nhasi vachiramba mhosva yavari kupomerwa iyi. VaSikala vasvitsawo chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vaZebedhaya Bofu vaudza dare kuti vaSikala vakaudza vanhu vaive parufu rwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change muzvare moBlessing Ali musi wa25 chivabvu kunyatsume kuchitungwiza kuti muzvare Ali vakange vaurayiwa nenhengo dzeZanu PF. VaBofu vati mashoko avaSikala aya aizokanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi, saka nokudaro vati vakavhiringidza nyaya yavaiziva kuti iri mumatare edzimhosva. Vachibvunzwa nemutongi wedare kuti vanotambira sei mhosva yavari kupomerwa iyi, vaSikala vapindura vachiti havana mhosva. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu vabva vasvitsa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iraswe. VaBhamu vati vhidhiyo iri kushandiswa nehurumende kupomera vaSikala mhosva hairatidze kuti vane mhosva yavakapara uye haitsigire zviri kutaurwa mumapepa emhosva.
Vari kuramba mhosva vachiti hava vhidhiyo yavakunzi yakatorwa pasocial media havasivo vakaiposta chokutanga chechipiri ivhen ukatarisa vhidhiyo yacho. Zvanonzi mashoko avanonzi vakataura ivo vachiramba kuti vakavataura ivhen munhu akambofunga kuti pokutanga ndivo vakamataura haaisi mhosva takatarisana nebumbiro romutemo renyika ino.
Rimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo vatenda kuti vaudza dare kuti hapana umbowo hunokodzera kuti nyaya iyi ienderere mberi vachiti mapepa ekupomera vaSikala mhosva haana mhosva yaari kuburitsa pachena. VaBofu vati hurumende ichasvitsa zvinyorwa zvemhinduro yayo kudare nemusi wechitatu. VaNkomo vati ivo semagweta avaSikala vachazopindurawo mukupera kwezuva nechishanu pane zvinenge zvataurwa nehurumende.
Nyaya iyi trial yatanga asi pazonzi vachuchisi venyaya vamiriri vehurumende vati vanoda mukana wokuti vanyore vachishandura zvakanyora kuti aiwa mapepa mamiriro akaita asi kutaura kuti vaSikala vakapara mhosva. Saka naizvozvo vachuchisi vanoda kumbotorawo mukana wogara pasi vonyora ende vachange vachiisa mapepa avo pamberi pedare nechitatu isu tozoshandura zvavanenge vanyora nemusi wechishanu.
Mutongi wedare amai Marehwa naZvogofa vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro chavaSikala ichi musi wa13 zvita. VaSikala vakatarisirwawo mudare musi wechitatu pari kutarisirwa kuturwa mutongo panyaya yavari kuda kuti mutongi ari kunzwa imwe nyaya yavari kupomerwa amai Tafadzwa Miti yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali ageze maoko ake panyaya iyi vachiti mutongi uyu ane divi raakarerekera. Vanofungidzirwa kuti inhengo yeZanu PF vaPius Jamba Mukandi avo vakazosungwa nenyaya iyi vakatobvuma pamberi pedare kuti ndivo vakapamba pamwe nekuponda muzvare Ali. Magistrate Miti mukupa mutongo wavo pakunyima vaSikala mukana wekubvisa mari yechibatiso vakati munhu anogara achibatwa nemhosva kunyange hazvo vaSikala vasungwa kanodarika 60 asi vasina kana kumbobatwa nemhosva. Mhuri yamuzvare Ali inoti haisikuzoviga mutumbi wavo kusvika vasikala vabudiswa muusungwa. Dzimwe nhengo dzeCCC gumi neshanu dzinosanganisira mumiriri wechitungu zaNorth Mparamende vaGodfrey Stole dzakapiwa mukana wokubhadhariswa mari yechibatiso mushure mekugara mujeri kwenguva yakareba, asi vasikala vakanyimwa mukana uyu kakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe Christian Alliance nesangano Republic Policy and Research Institute of Zimbabwe vari kuita musangano wemazuva maviri wakanangana nenyaya yegukurahundi nerunyararo, uye kune vakuru vesangano reNational Peace and Reconciliation Commission. Munguva yegukurahundi vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa nemauto e5th Brigade kuMatabeleland neMidlands. Hurumende haisati yakumbira ruregerero panyaya iyi, vamwe muhurumende vachiti yaive nguva yehondo pakurwisana kwehurumende nevaitsigira bato reZapu. Vachitaura pamusangano wanhasi uyu, sachigaro weNPRC vaselonare vakurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza2023. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata Justice Nare.
Tafamba zvakanaka. Vanhu vakanga vakawanda vakanga vauya kusimposium yacho yatakanga tichiita nhasi.
Simposium iyi manga muri kuedza kuti muite sei pazuva ranhasi?
Vanga kutaura pamusoro pepeace, nyaya yepeace yatanga tichitaura nayo kuti zvinogona kuitika here kuti nguva yesarudzo kungava nepeace, kungava nekunyarara. Vanhu vachibudisa pfungwa dzavo dzekuti tingaita sei kuti tiwane runyararo. Vamwe vachibvunza kuti nyaya yegukurahundi yafamba sei, uyezve iri pachinhano chipi. Vanyatsotaurira kuti madzishe ndiwo akabata nyaya yegukurahundi. Tofa tapedza nezvemaforotoko tozoenda mberi mangwana. Mangwana ndipo patinoita kuno unganisa zvose zvatataura pamusoro pazvo. Tofunga ndiyo nguva yekuti tinyatsokutaurirai kuti paprogiramu yacho yaifamba sei, because mapepa acho ndaasiya kofi kuti ndinyatsokutaurirai kuti chii chatakataura pamusoro pazvo.
Madzimambo vanga varipo here pamusangano wanhasi? Ndianani vanga varipo, uyezve vatambira sei zvanga zviri kutaurwa?
Vanga kune madzimambo vaviri, Mambo Matema, Mambo Mchama Kumalo. Ivo vakanga variko vachizotevera kuti vanhu vaiti chine pamusoro penyaya dzacho.
Munoona zvichizokwanisika here zvamuri kuda kuti zviedze kuitika izvi?
Tichaita kuti zvikwanisike. Tichaita kuti vanhu vataura zvinova zvinonzvika, uyezve vanogona kuti votitaurira mangwana kuti kana taunganidza vose dzose evidence dziripo chii chatinoda kuti chiitike.
Sachigaro weNational Peace and Reconciliation Commission vaselonare vachitaura vari parunare muBulawayo, naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. National Executive Council yebato riri kutonga muSouth Africa reANC inonzi yavhota nhasi kuti nhengo dzebato iri dzisavhote dzichitambira gwaro rekuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri Cyril Ramaphosa vaferefetwe nedare reparamende panyaya dzeuori dzavari kupomerwa. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nekomiti yevanhu vatatu rakaumbwa nedare reparamende kuti riferefete vaRamaphosa. VaRamaphosa vari kupomerwa mhosva yekuviga musofa mari inosvika mamiriyoni mana, asi ivo vanoti mari yakawanikwa yainge iri shoma pane iri kutaurwa. Vari kunziwo vaida kubhadhara vamwe vanhu mari yekuti vasataure zvainge zvaitika sevharamuromo. Munyori mukuru vakafano bata chigaro chemunyori mukuru musangano re ANC vapo Mashatile vaudza vatori venhau kuti bato ravo harisi kuzovhota kutambira gwaro rekuti vaRamaphosa vatongwe vatange kuferefetwa vati vose vanenge vachitsigira ANC nemusi wechipiri havafaniri kuti vavhote kuti vaRamaphosa vaferefetwe zvinozopa kuti dzimwe nguva vapedzisire vamanikidzwa kuti vange vachisiya chigaro kana kuti impeachment. Dare reparamende riri kutarisirwa kuzeya nezvegwaro iri nemusi wechipiri svondo rinouya. Nasi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reEFF vaJulius Malema vakuridzirawo kuti vaRamaphosa vasungwe. VaRamaphosa vanonzi vakwirawo kudare repamusorosoro reSupreme Court vachipikisa gwaro iri. America inoti kudyidzana kwayo nehurumende yeZimbabwe kwabatsira kusimudzira nyaya dzezveutano munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kukaGovi Building kumahofisi emutevedzeri womutungamiriri wenyika uye gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, avo vavanga vashanyira vakafanobata chigaro chemumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Lane French vati nyika yavo iri kubatsira Zimbabwe zvakanyanya kusanganisira munyaya dzezveutano. Amai French vati semuenzaniso pasi pechirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR gore rino vabatsira Zimbabwe nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri mukurwisa HIV and AIDS.
Specifically about US assistance through our PEPFAR program, which is HIV AIDS related programming. 2022 we spent over $200 million related to HIV AIDS related programs.
Tataura nyaya yerubatsiro rwukupiwa Zimbabwe neAmerica munyaya dzezveutano kunyanya mari yePEPFAR inobatsira munyaya dzekurwisa HIV AIDS. Gore rino ra 2022 tabatsira nemari inosvika $200 million kurwisa HIV AIDS. Mumakore gumi apfuura America yabatsira nemari inosvika $1.7 billion muchirongwa chePEPFAR.
Vatiwo akandokanga karike kutanga kushanyira vaChiwenga vachitiwo vakurukura zvakawanda kusanganisira nyaya dzekuvandudza upfumi pamwe nenyaya dzekuita sarudzo murunyararo. VaChiwenga havana kutaura nevatori venhau nezvavakurukura naamai French. Vamwe vakuru muhofisi mavo vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti amai French ndivo vanga vashanya nekudaro vanofanira kutaura. Asi budget renyika gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube vanotenda kuti America inobatsira Zimbabwe zvakanyanya. Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatsigira kuti America yabatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano kusanganisira kurwisa HIV and AIDS, malaria neTB.
America yava nenguva yakareba ichitibetsera kurwisa nezvirwere zvakafanana neHIV AIDS, TB, malaria kuburikidza nehomwe yavo yePEPFAR. Asi also pane dzimwe homwe dzavanoshandisa nerweseri dzakafanana neGlobal Fund dziri kushanda zvakare muZimbabwe dzichitibetsera kurwisana nezvirwere izvi. Tinopa kutenda kukuru.
Asi vamadzorera vakurudzirawo hurumende kuti ichishandisa mari yenyika kusimudzira utano nekuona kuti kodzero yeutano yasadzikiswa.
Asi toda kukurukura nehurumende yedu kuti ticharamba rini takazemberana nemadhona. Pari zvino tofanira kunge tanyamukawo, tasumuka, taakushandisa upfumi hwenyika ino hwakawandisa kudai panze peungopfachura upfumi.
Mune imwewo nyaya, bazi rinoona nezvemadzimai razivisa kuti richange richiparura musangano wokutanga wemadzimai ari mumabhizimusi kana kuti Women Empowerment Summit Expo kubva musi wa7 kusvika 8 zvita. Vachitaura nevatori venhau mara amai Julia Mukungwana vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubaziri vati musangano uyu une donzvo rekusimudzira madzimai ari mumabhizimusi pamwe nekuona kuti madzimai apindawo muhurukuro dzebudiriro yenyika.
Tiri kusimudzira chirongwa chekuti icho tinge tine yatinoti Women Empowerment Summit, zvichireva izvo kuti kupa masimba nemikana kumadzimai kuti vange vachikwanisawo kupinda muhurukuro nemunyaya dzebudiriro yeZimbabwe.
Bazi remadzimai iri rinotiwo madzimai achawana mukana wokuratidzira zvigadzirwa zvavo pamwe nekukurukura matambudziko avanosangana nawo nekuti zvingagadziriswe sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti Russia yaderedza uwandu hwemauto ane unyanzvi hwekurwisa nemuchadenga airi kutumira kunorwisa kuUkraine. Izvi zvinonzi zvinogona kunge zviri kukonzerwa nekurwiswa zvakasimba neUkraine yacho uye mamiriro ekunze asina kumira zvakanaka zvekuti ndege dzehondo dzikwanise kubhururuka. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mauto nevanhu vemuSudan vanyorirana chibvumirano nhasi chichapa kuti pave negwara rakajeka rekudzosera masimba kuruzhinji kubva kumauto. Mauto akapidigura hurumende yeSudan, izvo zvakonzera kusagadzikana kwenyika iyi. Chirongwa chanyoriranwa pasi ichi chichaona mauto achidzosera masimba kune veruzhinji mukati memakore maviri. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vatori venhau vanofanira kuenderera mberi nekunyora kana kutepfenyura nhau dzezvedenda reHIV AIDS sezvo nyika isati yazadzisa zviga zvemasustainable development goals zvakatarwa neUnited Nations, izvo zvinonzi nesangano reWorld Health Organization zvinofanira kuzadzikiswa mugore ra2030. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Imwe nhengo yesangano reInternational AIDS Society vaRicardo Madaloso vakaudza vanonyora nekutepfenyura nhau dzeutano muHarare vhiki rapera kuti denda reCOVID-19 rakavhiringidza zvirongwa zvokurwisa HIV AIDS munyika zhinji uye vanoti nyaya yeHIV AIDS ichiri kutsviriridza. Chiremba anoshanda paWalkins Hospital muHarare Dr. Hilda Bara vaudza Studio 7 kuti huwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi huri kuramba huchiderera asi hazvireve kuti denda iri raparadzwa.
Pane zvatinenge takatarirwa pasi rose zvatinotarisirwa kuti senyika tinge tichikwanisa kuzviita. Saka tinotarisirwa kunge munyika yekwedu pavanhu 100 vari kurarama neHIV, 95 vacho kana kudarika vanofanira kunge vachiziva kuti vane utachiona hweHIV, uye tikatora vanhu 100 vari kuziva kuti vari kurarama neHIV, 95 vacho kana kudarika vanofanira kunge vari pamushonga uyo unodaidzwa kunzi maARV.
Dr. Bara vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti huwandu hwevanhu vakatapurirana HIV AIDS pamakore maviri apfuura wakati wedzerei.
Manhamba evanhu vari kuchestwa HIV vachionekwa varipo iwaya anodaidzwa kunzi manew infections ari kuwedzera. Saka zvakakosha kuti vanhu varambe vachiyeuchidzwa kuti tafamba rwendo kusvika tisvike patiri, asi hatisati taihwina hondo yacho. Naizvozvo vanotapa nhau, vanoshambadzira nhau, vachine basa rekuyeuchidzana nevanhu nekutsinhidzira nekuvapa ruzivo kuitira kuti vanhu vakwanise kuita madecisions anenge achisapotwa neinformation kana kuti nedata.
Imwe nyanzvi yeutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti zvirongwa zvematenda akasiyana-siyana zvakadzoserwa shure sezvo mari zhinji dzakashandiswa kurwisa COVID-19 zvichisiya mamwe matenda anenge HIV AIDS zvisina mari yakakwana. Vaendera mberi vachiti vana vacheche vakatapurirwa denda iri vachiri mudumbu mugore 2021 nokuti vanhu vainzi vagare mudzimba nekutya kupararira kwedenda iri.
Saka tinoona kuti COVID-19 yakaita kuti maresources mari zhinji dzakaendeswa kunyaya dzekubatsirana nenhau dzeCovid uye zvakare energy yakawanda simba rakawanda rakaiswa mukudzidzisana nezvekutachiwana weCovid-19 tikakangana zvimwe zvirwere. Saka tiri kuona kuti last year gore rapfuura iri vanhu vazhinji muZimbabwe vakatanga kurelaxa kana kusaya kukoshesa zvirwere zvakaita sana HIV and AIDS. Tinoona kuti takaita about 5,000 vana vakazvarwa nechirwere cheHIV neAIDS vanonga vasachakwanisa kuwana mishonga yavo yeHIV, vana vasachakwanisa zvakare kuenda kuzvipatara kuti vabatsirikane nekuti kwangu nemalockdown nemarestrictions munhau dzekufamba.
Muzvare Martha Tolana, avo vanomirira kodzero dzevanorarama neutachiwana hweHIV, vanoti denda reHIV AIDS richiri dambudziko guru.
Tinotarisira kuti vatori venhau nevapepeti venhau varambe vachitarisa nezve HIV neAIDS kudzingave radio, dzingave maintaneti akumazuva ano, kana masocial media, vana WhatsApp, nekuti pari zvino izvi tiri kuona kuti HIV neAIDS richiri dambudziko. Kana tichitarisa muna 2021 kune vanhu vakawanda chaizvo vakabatwa nechirwere mugore rapera chete ra 2021.
Sachigaro wekomiti yezveutano mudare reparamende Dr. Ruth Labode vatsinhirawo vachiti nyika haisati yasvika padanho rakatarwa neWorld Health Organization.
HIV icharamba ichingotaura naizvayo because hatisati tasvika kwatioda kuenda kusvika. MaSDG Zimbabwe yakasaina kumaSDG kuti iri nevamwe vari kuona kuti by 2030 inonzi SDG tareducer HIV, tatokunda HIV.
Zimbabwe ine vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1,3 miriyoni uye pavanhu ava miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri 1,2 miliyoni vanonzi vari kunwa mushonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimitse.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumapipi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumapipi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all are. We
Iko zvino tochimboenda kuQatar uko kuri kutambwa mitambo yeWorld Cup yasvika muround of 16 zvikwata gumi nezvitanhatu zvinenge zvichitamba muround of 16. Iko zvino mutambo uri kutambwa Japan ine 1, Croatia ine 1. Mutambo uyu uri kusvonakidza zvikuru wapinda muextra time patambwa ipo 112 minutes. Asi nezuro mutambo muwakatambwa England yakarwa Senegal 3-0 zvichireva kuti yave kuenda kumaquarter final. France yakarwa Poland 3-1 kuchitiwo Argentina yakarova Australia 2-1. Asi zvikwata zvizhinji zvemuAfrica pazvishanu zvabuda mumakwikwi aya. Kuchisara chikwata cheMorocco, icho chiri kutarisirwa nevakawanda mangwana kuti chinogona kushura mare, kwete kuita zvakaitwa neSenegal, Tunisia, Cameroon neGhana, idzo dzakatobuda mumakwikwi aya. Mutori wenhau Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Morocco iri kutamba zvinodakadza uyezve yakasimudza chivimbo mairi mushure mekurova Belgium neCroatia mukusvika muround of 16 umu. Asi Spain iyo yakatora mukombe uyu muna 2010 yakasiyana zvikuru ne Belgium iyo isina nhorondo yakasimba makundano aya kana Croatia iyo inongozivikanwa nekupinda kwayakaita mufinari muna 2018 uyezve nemutambi Luka Modric weReal Madrid. Asi zvakamira zvakadai mutsigiri wenhabvu vaChris Gwase vanoti Morocco yakasimba zvekukwanisa kubudirira mumutambo neSpain uyu.
Tikuona Morocco ichirova Spain pasina mvunzo ipapo.
Chimwe chikwata chemuAfrica chakasvika muchikamu chenyika 13 cheSenegal chakabuda makwikwi aya mushure mekurohwa 3-0 neEngland nezuro. Aingobatira ZPC Kariba muPremier Soccer League. Shepard Size anoti haasi kushamiswa nekubuda kweSenegal makundano aya.
Panga vasina tasiri kukunda takaza vachagoisawo kuzvatatazira vachanga vachidzorowo zvibodzwe zvavachivagoisa neEngland.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaLamek Jekapu vanoti vakarwadziwa nekubuda kweSenegal pamwe chete neCameroon, Ghana neTunisia asi vane chivimbo kuti Morocco ichaita mashiripiti.
Zvakajanya mukuona maAfricans achibuda zvekumhanya hama wani bhora redu remunomuka zvitarisira Morocco kuti itombochovhaende pamberiwo.
Morocco iri kutarisira kusvika mumakota finari kekutanga uyezve kuita chikwata chekutanga muAfrica kusvika mumasemifinari emakundano aya. Asi mungorori wemutambo wenhabvu vaJustice Muzane Nhamo vanoti Africa haifaniri kuve nechivimbo chakanyanya makundano eWorld Cup aya.
Zvikwata zvemuAfrica inezi neAfrican pachokwadi chaipo chaipo hapana chichaenda kumberi, zvatokwana zvozvaita.
Morocco iri kutarisira zvakanyanya kubva kuna Akrak Hakim uyo akaberekerwa kuSpain anotambira PSG na Hakim Ziyech. Spain ine vatambi vane mukurumbira vakaita saPedri, Gavi, Fernando Torres nevamwewo. Asi chikwata chiri kutarisirwa kutora mukombe uyu Brazil iri kupinda munhandare manheru ano na9 PM neSouth Korea. Veruzhinji vanotevera mutambo uyu vanoti South Korea haimire paBrazil iyo ine vatambi vane mukurumbira vakawandisa vakaita saNeymar, Vinicius Junior, Casemiro, Richarlison. South Korea iri kutarisirawo kubva kuna Son Heung-min uyo anotambira Tottenham Hotspurs muEPL. Brazil ikakunda inopinda makota finari emakundano aya. Paris zvino Argentina, England, France neNetherlands dzatove makota finari kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi chiri kutarisa zviri kubuda kubva kumitambo yeFIFA World Cup kuQatar. Mutambo uri kutambwa iko zvino achiri mangange Japan 1, Croatia 1, kwasara maminutes matatu kuti mutambo uyu uende kumapenalty. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi che Live Talk kana wo kutumira mashoko kustudio 7, chansa ya WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerira Studio 7, tibati na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930-1386-0, 15460 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kutongwa kwemumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare kwatanga muHarare nhasi vachiramba mhosva iyi. Mamwe masangano ozeya nyaya yegukurahundi nerunyararo pamberi pesarudzo dzegore rinouya kuBulawayo. ANC yoramba kuchambira gwaro rekuti iferefete mutungamiri webato iri vasiri uramaposa pamosva dzeuore dzavari kupomerwa. Tasvika kumagumo hechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.